manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 5 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvino tava nemari yedu and what is important ndezvekuti let's embrace mari yedu. Mari yavapo iye zvino the exchange rate is going to be determined by the market. Tinotenda zvikuru ndiyo mari yedu yatovapo takuenda mberi.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushandiswa munyika nemuvhuro yeZig. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezvimhinga mpinyi zvakawanda pakutengesa fodya pamisika yefodya kukaroi mudunhu reMashonaland West. Kushaya rutsigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukwikwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ nhasi raparura mari itsva inonzi Zimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo ichange ichishandiswa munyika kutanga nhasi iyo ichatsiwa yanga iripo yeZimbabwe Dollar yaidaidzwa nekudzi RTGS neveruzhinji asi vamwe vanoti chinodiwa kuti vanhu vave nechivimbo nemari yenyika kwete kungoshandura mazita emari Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera
Vachitaura nhasi muHarare apo vanga vachizivisa veruzhinji matanho achatorwa neRBZ kudzikamisa zvinhu munyika gavhuna webhanga iri Dr. John Mushayavanhu avo vachangobva kudzipakata vachitora basa raimboitwa naDr. John Mangudya vati mari itsva iyi ichange yakasimba chose kana ichienzaniswa neyanga iripo
With effect from today the 5th of April 2024
Kutanga nhasi mabhanga achachinja mari yeZimbabwe dollars kuiisa kuZimbabwe gold kana kuti ZIG. Mari iyi ichange yakatsigirwa nezvicherwa zvinenge goridhe uye nemari yekune dzimwe nyika ine RBZ. Izvi zviri kuti dzimwe mari dzanga dzichishandiswa munyika dzava kuiswa parutivi dzichange dzichishanda dzese pamwe chete.
Vaenderera mberi vachiti
I've been seeing stories on social media people saying the central bank wants to convert our national balances into ZIG.
Kune vari kufambisa mashoko ekuti mari dzevanhu dziri mumabhanga dzichashayikwa. Ayo manyepo sezvo ndisina urongwa hwekubira vanhu. Mari dziri mumabhanga dzakachengetedzeka. Dziri muZimbabwe dollar ndidzo dzichangochinja dzoenda muZIG.
Gavhuna Mushayavanhu vati kutanga iye zvino dora rekuAmerica rimwe chete rinenge rakaenzana nemaZimbabwe gold kana kuti ZIG gumi nematatu nemasendi makumi mana kana kuti $1 is equals to 13.4 ZIG. Madhora emunyika anga achishanda anga ave kudarika zviuru makumi mana padhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zvinoreva kuti ZIG yaparurwa nhasi iyi ine simba rinodarika rand rekuSouth Africa nekuti 18 rand inokwanisa kutenga $1. Asi vaimbova gurukota rezvekufambiswa kwezvirongwa zveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari munyori mukuru muMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora, Dr. Tapiwa Mashakada, vaudzawo Studio 7 kuti kuchinja kwemari yenyika hakugadziri matambudziko ari kuita kuti zvinhu zvimire nemusoro.
Chakonzeresa kuti musoro uteme chii kuti ZimDola ishaye basa muZimbabwe. Inyaya yekuti inflation haisi kukondroleka. Parallel market rate haisi kukondroleka. Inyaya yekuti hatina production. Ndozvaita kuti currency iri ishaye huremu.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti havaoni veruzhinji vachitsigira mari yeZIG yaparurwa nhasi iyi.
Tinopedzisira toita kunge tiri kutenderera pachinhu chimwe chete nekuti zvakamboitika nguva yavagono, nguva yamangudya iko zvino kune vatsva vauya. Saka tiri kuita kunge tiri kutenderera pachinhu chinoti merry go round.
Kune vamwe vari kuti kuuya kwemari iyi zvakangofanana nekuti RBZ yaita zvemasaramusi kuda kusimbaradza dhora remunyika iro ranga. banga roita muramba mhuru uye richipera simba. Asi nyanzvi inongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe, muzvare Happiness Zengeni, vanozviramba.
Yatogena value nokuda kwekuti even wanga une 10 million yako kana yakonvertwa at a rate of 13, iwewe ultimately ndiwe uchanyanyo benefita zvakanyanya panezvizvo.
Imwe unyanzvi inongorora zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuti matano atorwa neRBZ nasi abudirire zvichada kuti RBZ isunge bhurugwa newaya.
But I want to limit the central bank borrowing, central bank spending. Uyo zvakare even money supply, reserve money, takwanza kunge tichilimitawo zvakare. Zvinogona kuunza kudzikama muekonomi.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari neupfumi hwenyika, vaClemence Chiduwa, vanoti vanofara nekuti mari itsva iyi ichagadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu, inflation, munyika.
As long as the exchange rate yedu ichidetermine ne market and itine ma reserves akakwana to support the exchange rate, hakuna ma movements anenge achiita. Isu tiri kutarisa kuti exchange rate yedu ngaive inenge yakadzikama.
Gavhuna Mushaya vanhu vatiwo vanhu vane mari tsaru dzanga dzichishanda munyika vane mazuva makumi maviri nerimwe kubva nhasi kuti vaendese mari idzi kumabhanga uko vachanopiwa mazig. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, zvichitevera kuurayiwa nemauto eIsrael kwevashandi vanomwe vesangano raipa rubatsiro rwechikafu muGaza reWorld Central Kitchen, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza parunhare mutungamiri wehurumende eIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti havana kufara nechiitiko ichi. VaBiden vakakurudzira Israel kuti ichengetedze upenyu hwevanhuwo zvavo muGaza pamwe nevemasangano anopa rubatsiro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni.
Muhurukuro yavo vaBiden vanonziwo vakataurira vaNetanyahu kuti kuenda mberi kubva pari nhasi rubatsiro rweAmerica kuIsrael ruchaenda mukuburikidza nokuti matanho anenge atorwa neIsrael ndeapi ekuchengetedza vanhu vasinei neHamas kana kuti vanhu vasina kupakatira zvombo, nekudzikisa kuurayiwa kwemadzimai kwevana vadiki nevamwewo vanhu vasinei nehondo iri kuitika.
Sevanhu vanogara vachitaura vose nekutsigirana, chii chakasiyana nedzimwe hurukuro dzavanogara vachiita? Rwendo runo vaBiden vakati
vaBiden vanonzi vakashandisa mazwi akasimba zvikuru kwazvo, vachitaurira vaNetanyahu kuti kana Israel ikasasandura maitiro, havaone kuti America icharamba ichibatsira nenzira yanga ichibatsira nayo.
VaNetanyahu vachateerera here?
Tinoona kuti maitiro vaNetanyahu vari kubuda pachena kuti havasi kuteerera zviri kutaurwa navaBiden. Ivo vari kutemba kana kuti vari kuvimba nekuti vechiJudha vakawanda vari muno muAmerica, vakawanda muhurumende yava Biden iyoyo, vakawanda muCongress kunyanyanya vechiRepublican, vachavatsigira uye vari kuona sekuti sezvo vaBiden vakatarisana nesarudzo zvichavagozhera kuti varandu vachiomesera Israel, nokuti vanhu vechiJudha muno muAmerica vagara vanozikanwa kuti ndo vakabata mari, ndo vakabata zvokufambisa kwemashoko yatingati media and communication. Saka vaBiden havagone kuramba vachigumbura vechiJudha, nokuti vakavagumbura zvinogona kuzokonzeresa kuti vasakunda musarudzo yatakatarisana nayo uye vasazowana mari yavanenge vachitarisira kuramba vachiwana vachipiwa nevanhu vechiJudha. Nyaya yekuGaza iri kunetsa nokutemesa musoro waBiden zvikuru kwazvo. Tiri kuona kuti zviri kuomera vaBiden zvikuru kwazvo kana takutarisa munyaya yekutsvaga rutsigiro kwavo nesarudzo dzatakatarisana nadzo.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington natanonoka wande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. senzira yekuedza kurangarira nekuremekedza nayo vasikana vechikoro vekuNigeria vasati vawanikwa makore 10 kubva zvavakapambwa nechikwata cheIslam chinopfurikidza mwero cheChibok mudunhu reChibok. Firimu rinonzi Statues Also Breathe rakaratidzwa nezuro muLagos. Mauto eIsrael Defense Forces azivisa nhasi nezvekudzingwa basa kwemauto mana ane chekuita nekubhombwa nemuchadenga kwakaurayisa vashandi vanomwe vesangano rinopa rubatsiro mukutanga kwesvondo rino muGaza Strip. Mumashoko kuvatori venhau ekuzivisa zvakawanikwa kubva mutsvakiridzo yechiitiko chemusi wakubvumbi 1 ichi, Israel Defense Forces yati mauto mana achadzingwa basa. Vamwe vakuru vemauto vatatu vakapiwa yambiro pamusoro penyaya iyi. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezviminga mupinyi zvakawanda zvinosanganisira kunonoka kubhadharwa mari dzavo kana vatengesa chirimwa chavo, kudhura kwekutakurisa mabhero kuenda kumisika yefodya pamwe nekubhadharwa mari shoma pakirogiramu rimwe chete refodya inenge yatengeswa pamisika yefodya kukaroyi mudunhu remashonaland west. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti matambudziko aya atove nemakore vachisangana nawo uye ari kutonyanya. Mumwe murimi wefodya akaendesa fodya yake kukaroyi ndiva Harrison Jokonya, vanorima vari papurazi retrokiadha riri pedyo nekaroyi.
Tokurudzira kuti dai hurumende yakwanisa kudzikisawo mapurazi efetilizer, kuti ndakatengesa mombe yangu ndogona kutenga fetilizer yangu. Zvino wakatengesa mombe uri kutenga masaga 4, haukwanisi kutenga iyo mablende ari kudhurai.
Mumwe murimi wekudeve mudunhu rehurungwe amai Matilda Ngwerume vanoti kukohwa nekutakurisa fodya kuri kuvadhurira zvakanyanya gore rino sezvo kusina chibage chakawanda chekubhadharisa vashandi vanenge vakohwa fodya.
Saka segore rineri challenge iripo ndekuti mamisha kwacho chibage chachaafa. Nechallenge kuti unotofanira kutowana hofu yahwekaatengedida. Saka pamwe nevashandi vanosvika kana 50.
Mumwe murimi wekwarusape mudunhu remanikaland vaGeorge Pasipamire vanoti vari kunonoka kupiwa mari dzavo dzefodya zvekuti vari kupedza mazuva mana vakadzimirira. Mukuru wesangano rinomirira varimi vefodya reZimbabwe Tobacco Association kana kuti ZTI vaGeorge Seremwa vanobvuma kuti pane dambudziko pamusoro pemitengo vachiti vakatomboita misangano nevatengi vefodya nekuda kwemitengo yavo iri kuramba iri pasi.
Tichitsutsumwa panyaya yemutengo kuti hausi kukwira, asi mutengo wacho sekuti vakakuita mamembers vedu vari uri kungowanika kuHarare. Ichokwadi kuti runogona kunge uchidaro nokuti kugiraundi kwacho kana vasingauone, saka tatori nedambudziko.
Panyaya yekunonoka kubhadharwa kwevarimi, vaSeremwa vanoti varimi vanofanirwa kubhadharwa mukati memazuva maviri kana kuti 48 hours sezvakabvumiranwa.
Takangoita incident yandataura iyo yekwarusape neyekwamutokwe, asi kunge hatisakanyasa kubata, asi mutemo uri very clear, 48 hours murimi ngaatuwe mari yake.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vaPaul Zakaria vanoti nhengo dzavo dziri kupiwa mari shoma sezvo vanotenga vachiita chirwirange chekutenga fodya nemari shoma kuti vaite profiti yakawanda. VaZakaria vakaita musangano svondo rino nenhengo dzesangano rinoona nekufambiswa nekutengeswa kwefodya reTobacco Industry and the Marketing Board TIMB nedonzo rekuwedzera mutengo wefodya.
Tanga kwesvondo rino tikatotaurirana pamusoro penyaya dzakaita saidzozo kuti zvoita zvokuti mutengo we$5 wakungoitirwa kuti vemapepa vanyore kuti fodya irikutengwa zvakanaka. Endi yeti kumwe kwose uku vachingopedza kutengesa iyoyo shoma, kumwe kwose uku tine tatova nedambudziko.
Mutauri weTIMB Muzvare Chelesani Moyo vanoti varimi vanofanirwa kutaurira masangano anovamiririra kuti vaende nechichemo chavo chekuti vapiwe mari yavo yose ari madhora ekuAmerica kubanga renyika RBZ.
Ivo as growers, vane ma association avanawo, they need to take their issues vaendese through ma association, then association will then represent them vaendese zvichemo zvavo ku RBZ. Because isusu as the season starts, we are guided by RBZ. Atisirisu tinouya ne mutemo wekuti vagrowers dzese varibhadhara 10.5. It's a directive from the government.
RBZ is not a asi zvinonzi dambudziko iri harisi kugadziriswa. Fodya ndicho chirimwa chinopa nyika mari yakawanda kudarika zvimwe zvirimwa zvose pari zvino. Gore rapera yakawanisa nyika mari inosvika bhiriyoni rimwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuamerica kana kuti US 1.3 billion. Mwaka wekutengeswa kwefodya wakaparurwa mwedzi wapera bhero rekutanga richitengwa nemadhora mana ane masendi makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti US $4.92 per kilogram. Uwandu hwefodya ichatengeswa mwaka uno hunotarisirwa kuderera nezvikamu gumi kubva muzana kana zvichienzaniswa neyakawanikwa mwaka wapera nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kwakakonzerwa neEl Nino. Mwaka wapera Zimbabwe yakawana 296 million kilograms asi gore rino inotarisirwa kuwana gohwo rinosvika 265 million kilograms chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonurai Jena.
Yave nguwe enyu vatereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ndinoti ndinoitawo vangoma. Ndada kuti ndimbotaurawo maererano nenhau yandakaona nezuro yapurezidendi weZANU PF vamunangarwa vachiita sevaibhega dzimwe nyika dzakabudirira kuti dzibatsire nechikafu munyika maita nzara. Ko uyu bhururu wavo uyu wendinoona unofamba chikusha mari munyika uyu Wiknell Chivayo, why asingabatsiri nyika? Why achibatsira vanhu vakatoita mari neshekare asingabatsiri nyika, asingabatsirikisa mishonga muzvipatara, kubatsirakisa kutenga chikafu? Sinzi nyika yakatarisana nezhara hombe, ndatenda zvangu.
Makadii pa Studio 7, makadii. Tinotenda nekuti panhau zuva nezuva. Tinoshamisika nemukuru uyu. Uyu mukuru anotaura zvisinganzwisike. Mazuva apera aitaura nyaya yekuti kwai iye chikafu ndinacho chekupa vanhu vanhu vangu muno muZimbabwe. Asi nhasi uno uyu ndopotaura kuti ungavapindiri vekunze. Munoona vari baba chaivo here?
Makadii. Ndinoda kupa kutenda kuti makakwanisa kushambadza nezvenzara iri muno muZimbabwe kusvikirawo mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaakugamuchira kuti yava national disaster vekunze ngavapindirewo. Tinotenda Studio 7 ndokuti nefenyuro zveuku pamwewo tingararama.
Kutonzwa kaMnangagwa achibvuma kuti izvoni muZimbabwe maita nzara yafunya chisero zvinova zvinhu zvataingoimba vachiramba vachiti makanaka, chikafu chakazara, zvazodai. Nhasi uno ndobva wakutsvaga kuti vanoda kubetsera nechikafu ngavabetsere. Zuro ndizuro pano iwo Mnangagwa naChivayo, mamuri paZCC kwaNemiyao mukadoneta imimi 1 million US kuna Nemiyao. Munhu agara aine mari kudhara. Handiti mari iyoda makatora makasupply chikafu samwe kune vamwe vandotambura mungadi makabisira vanhu vakawanda, asi munotora mari muchipa vanhu vagara vaine mari kudhara. Unotomboshandisawo here pfungwa kuti umbotanga wafungawo pane zvauda kuita?
Zvino ndishamisa zvisingaiti. Hapana mwedzi miviri mitatu purezidendi achipa madzishe kutengera madzishe mota 100 dzinodhura, achitaura kuti hapana munhu achazofa nezhara. Muri kuwesita mari muchitengera madzishe mota kuti muwane kukambenekwa namadzi, kuti nyika ine nzara. Nhasi unomashishama futi kuti yava national disaster. Wanga uchimbotaura uchiti zvinhu zvakakunakira, nhasi wakuti zvashata. Pane wangani yawapedza kuzvitaura? Haitaridzi kushandisa pfungwa kana machembera ndiye munotamba nevazvikuru kuDzimba uku. Zvose zvose ndinoda kungodisaida, zvose zvose ndinoda kungozikamwa. Hazvibatsiri, sinonsense. Nhasi unoma kuti vari diaspora ngavatibatsire, asi pakodzero dzedu dzekuti tivhote munyika hamudi. Tivhote tiri kudiaspora hamudi, makuda rubatsiro kubva kudiaspora. Shandisai pfungwa.
Pasudo seven murisei apo vajonga kandimere navatononoka hwandi apo ari sei apo. Saka makazotori chirongwa chemangwana ani matovharisa here? Musatirwadzisa mani. Dzosai chirongwa chemakuseni, madzosai chirongwa chemakuseni mani. Ndotendai nekuti panhau dzechokwadi apo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo. Murairidzi wechikwata chenyika chemutambo webasketball chemaCavaliers vaEdmond Mutetwa vanoti mutambo uyu wadzikira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya rutsigiro rwakasimba. Izvi zviri kuitika panguva iyo Zimbabwe yakakundikana kuendesa chikwata kumitambo yeBasketball Africa League iri kuitirwa matunhu akasiyana-siyana muAfrica, kutanga nemuSouth Africa uko kwakaitirwa Kalahari Conference mwedzi wapera. Makwikwi epiri eNile Conference ari kutanga svondo runouya kuEgypt uye achatambirwa kuSenegal neRwanda. Vamutetwa vanoti shuwiro yavo ndeyekuti Zimbabwe ikwanisewo kupinda makwikwi akadai mune ramangwana. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Mukatarisa mutambo webasketball muZimbabwe wakadzikira. Tine kuzaita kuti udzikire. Inyaya yekushaya vanhu vanotsigira lack of fantasy. Paane kana 20 izvi tisina kana fantasy. Ende mukatarisa pese nyange paonoita makombetion anoanoti maholiday tichitamba netimu dzemanagori nana Blawal. Nyange vanhu vakatamba vanongoenda kumba ngori maoko haana kana medal. Kana wakatopiwa medal unogona kupiwa isina kana kunyorwa. Mukatarisa kudhara sei tanga tine masportership vakashewo vana kodhasi vanana yanana bolingers tanga tine maponta zvakaitwa kumatwendi chete asi izvozvo hakuina. Chimwe chinhu chinoita kuti basketball idzikire inyaya yelekofu transparency inehalidership izvi ari kuihwanna basketball yacho vanhu vazvitotongwa nedemo havadiwe. Mukatarisa tine maplatfomu akawanda vanonda vanoita se but sometimes ndezvekuti kana market havana kana basa vanhu vakatongotore vebasketball but havana kana kumbobvira vakamba kana emukwatisiti vakabvira vahina.
Zvii zvingaitwe kuti mutambo uyu uwanewo chiremerera sei zvatinoona zvinoitwa kumutambo wenhabvu?
Tinoita anozi maprovinsi. Maprovinsi ndiwo anonovhota. Asi dai vati maprovinsi arege kuvhota basketball leadership, vangoti maplayers ngauye vaite se vavhote because maleadership emaprovinsi anogona ngotenderwa motikari kana ndiyendichasiiavakati. Saka ndezvimwe zvinhu zviri kuuraya mutambo. Maplayers anokanhina manyii ndo vanhu vanofanira kurana basketball, vanofanira kunovheta, ndo vanhu vanofanira kuita izvi because mukatarisa kuti muZimbabwe makabuda vatambi vane ndiri vanhu vakaita sana Fredinayan anana pistoltete vanana tambudza ijonera makabuda anana hikfiton vamunoona vati vanalongana mabasketball players yese anahadzina anasinda buti nenyaya yekuti vanhu vakutsakuna kuti ndoita mari ebasketball mari yedu iri mutesi yenzi here.
Tinoona kuti pane makwikwi makuru ebasketball league Africa iyi akaitangirwa kucape town muSouth Africa uye zvachange ari kuEgypt. Zimbabwe iri kuwanikwa muchiteera here makwikwi aya? Tichiona kuti mamumo mumakwikwi aya
avanga vari mutungamiri wechikwata chebasketball cheCavaliers vaEdmond Mutetwa vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba musambo weZim Dancehall Melusi Nyavira anozivikanwa neremagitare rekuti Star Actor anoimba ari kuchegutu. Ngatinzwei hurukuru yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mangoma inini ndakatanga 2020 ndakatanga kuimbira kumhangura mangoma hazvasitumburi muruvo bhazi pane shamwari yangu yakati hachi hatichisi tingoimbe ndopa ndakaita se kunangangoti harika tingoimbe pese aiwa zvanhu zvatopinda chi muruvo
vakatanga zvemagitare vabereki vakazvitambira sei?
Vabereki havasati vazviziva zvavo kuti nini vinoimba vozi inini handigare navo hameno kana vari vachizvizivo kune vamwe kwavariko.
Vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova mukati umu?
Vanhu pandakatanga nini vaingoti siyana nazvo havasiyana nazvo davatsvaga rimwe bhizinesi rekuita davatohodha kana kuta sei pamari yakuta sei yauri kurekodha.
kumira asi musi wa 8 takatopara 8 December kutopara tichipemera
matambudziko munosangana nawo ndeapi
challenges atosangana nawo pakuimba paini handisati ndana manager kungozvita zvinhu zvamudeka zvato kunongoita challenge yongoti ndokunoshaya mari kundostudio singe kana kuti anandiri nafanta ngongonzi kune ritundu rupinga ndokunoshaya kana mari yekunongopinda panguva iyoyo
vanoda kukubatai vanokubatai kupi
vanoda kutibata vanongonibata pa 071 8 1 8 1 3 1 3 1 0 071 8 1 3 1 0 ndopandobatika ipapo.
Woza Friday tombokwenya magitare kana chapa.
Nyaya mundala kuitaura ndinga fara baba makandi pindura makandi pindura pindura
mai nini ndauya onyeo
nyaya
ibu tukai simba imu mwana mangu
mwana mangu
mai nini ndauya onyeo
nyaya
ibu tukai simba imu mwana mangu
makati munobatsira nozvibatsira makati munopa anozvisangira makati kopa inini ndino Baba ne papi bandru foira ah inini ndino zana zvokuti wana kuti inini ndino zana mari muma wokushuwa inini ndino bata kuti ndino kuda pana ndino kuda ah
baba inini ndauya onyeo
nyaya
ibu tukai simba iri mwana mangu
mwana mangu
baba inini ndauya onyeo
nyaya
ibu tukai simba iri mwana mangu ndachema kwa muri baba
Makati munopa anozvisangira makati kopa inini ndinokopera asi baba nepapi pandru foira ah inini ndinozana zvokuzvona kuti inini ndinozana mari mama wokushuwa inini ndinobata kuti ndinobuda pana ndinobuda ah
ngamuchinzwa kambo kanonzi nyaya yangu manzwa huru kuru yaitwa na Melusi Nyawira aka star actor ari parunare kuchegutu na Ivan Zisininga weStudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondorinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7 tibatei pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 Muchirongwa cheLive Talk nhasi tiri kutarisa kuparurwa kwemari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo yave kushandiswa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Zvongwe yedu yapera rikai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushanda munyika yeZIG. Kushaya rutsigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukwikwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mwina mutungamiri Nkomo.
Soku isika.